Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera zvita 25/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Ngoswerawo tiri pano pamba hatina chatava tichiita, tatosha zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakangofanana nemamwe mazuva semaspendi ratongoita any other day muupenyu hwedu, zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzi.
Vanhu vakawanda vanoti vatadza kutamba Kisimusi yavo zvakanaka nepamusana pekushaya mari. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zuva rekisimusi rasvika rikadarika semamwe mazuva. Vakawanda munyika vachiti vatadza kuita mhemberero sezvavange vakatarisira nepamusana pekushaya mari pamwe nedenda reCOVID-19. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya uyo ari muHarare anotipanyaya inotevera.
Hama neshamwari neveruzhinji vanowanzoita mhemberero vachipembera zuva rakazvarwa Jesu Kristu nekuita magungano mudzimba, mumahotera nedzimwe nzvimbo dzekutandarira, asi vanoti vatadza kuita izvi gore rino vachiti havana mari. Nekuda kwaizvozvo vamwe vaswera vari mudzimba dzavo uyewo vamwe vaenda kumabasa. Amai Ethel nyika yedu vaudza Studio 7 kuti vaenda kuchechi ndokuzoswera zvavo pamba pavo nemhuri yavo.
Ngoswerawo tiri pano pamba hatina chatava tichiita, tatosha zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakangofanana nemamwe mazuva semaspendi ratongoita any other day muupenyu hwedu, zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzipo uye kutyawo kuparara kweko.
Ambuya emapiri avo vanotengesa pane mumwe musika vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakasiyana nedzimwe uye havana mari, ndosaka vaenda zvavo kumusika wavo.
Hapana chatukuita apa, hapana Christmas, hapana takagara tikubeza kutengesa, hapana ari kutengesa, takangogara weza kutengesa kutiona kuraramisa vana vechikoro mari yatikawana.
Vamwe amai vanotengesa zvinhu pamusika naambuya piri avo vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaswera pamusika zvinhu zvange zvisiri kutengwa sezvo vanhu vakawanda vari kuchema chema kuti havana mari.
Hapana, kuna mari, vabereki vari kuchema kuti hatina mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEmmanuel Chadzimu vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yange yakanaka chose kunyange hazvo vaitambira pabasa.
Tapa hangu Christmas ndiri pabasa ndomiriro vanenge vaine nhambo dzavo vakafirwa nemotoka dzavo tichidzigadzirisa muchiita zvakuta kuti vaendewo kumusha uku kuti vanoonawo vabereki vavo.
Mumwewo mugari wemuHarare atanonzi Brian audza Studio 7 kuti akatotadza kuenda kumusha kwake sezvaanosita makore apfuura nekuda kwekushaya mari.
Christmas yakanaka, mari tanga tiinayo, takapihwawo tumabhonasi bati pakaibva mabhanks atikuwadza, zvibva taenda futi kune maekogesha acho, zvese zviri kuricha malimit, hatina kana mari. Takabhadhara maschool fees, tikatengerawo vana mauniforms, tumiro vabereki chibhatizvezvi mari yacho hatisisina, tatotadza kana kutenga huku chaivo.
VaJoseph Ncube avo vanotengesa mune rimwe bhawa mumusha webudiriro vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakaderera chose kana zvichienzaniswa nemamwe makore.
Krismasi maonero atiri kuita is so different kune makrismas esatanta jaira atinoziva. Chikonzero number 1 chandanyanyoona zvandishamisa kuti kubva makusenda svika panapa pamashopping center na 6 o'clock dzemakusenda, huku dzandaona makeji kutaura chokwadi makeji makeji huku achiri akazara. Tatino mbogara suwa na makeji achi huku zifamba zitenge suwa zikura zienu wana zakabatwa zienda unurai wa kumba. Huku izine zinenge zaita rugari nuta zikutengwa zikura iwa.
Mwumwe mshida bizimisi ane jitoro ne mabawa akawanda Mwarare. Auza Studio 7 kutikunyange azvanhu vakambowanda nemusi wechina nechishanu. Nasi bizimisi rangi rakaderera asi mumwe mugari weMuharare vaBenius Karapo vauza Studio 7 kuti kuze kwekuoma kwakaita upenyu vanoona sekuti vanhu havana kuita sezvo vanowanzoita makore ose sezvo vari kutya kubatwa nedenda reCOVID-19. Asi imwe nhengo yeZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Mutandi vauza Studio 7 kuti ongoro yavaita nhasi yaratidza kuti veruzhinji havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Vanhu havasi kupfeka pamasiki. Saka hazvishamisi kuti chirwere ichi chinogona kuti chiende pai. Tinokwanisa kuona tichinopedza holiday. Dzimwe nguva tichizorasikirwa navamwe vanhu pH yechirwere ichi pamuchaspreada zvakanyanyisa.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, avo vakurudzira vemabhizimisi neveruzhinji kutevedzera nzira dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19 dzakaita sekupfeka mamask nekugeza maoko.
Kumasupermarkets, we have observed in some supermarkets, some queues Thursday, Friday, today, and it appears some members of the public are waiting for a test here, kupfeka mamask, nenyaya social distancing. We urge vanhu vemasupermarkets kuti va remind vanhu vachipinda mashop and while they are inside, because some of these activities dzinozo act as ma super spreaders of COVID.
Zvichakadai vanyati vazivisa kuti pakafa vanhu vashanu nezuro manheru munjodzi yebhazi neGonyet rainge rakatakura mafuta emotokari kwaMutare. Vati pane vanhu 60 vakakuvara munjodzi iyi, uye 30 vakaburiswa muchipatara, uye vamwe 30 vachiri muchipatara. Zvichakadai hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19, uye vamwe vanhu churu chimwe chete nemazana 392 nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kunyange hazvo nyika yakawana gohwo rakanaka gore rino, sangano rinoyamura vanhu nechikafu pasi rose reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vakawanda muZimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weWFP muZimbabwe Muzvari Maria Gala vanoti vanhu zvikamu 42 kubva muzana, kana kuti 42% vanoda ruyamuro rwezvekudya mumadhorobha kubva iye zvino kusvika muna kubvumbi gore rinouya.
42% of all city dwellers in Zimbabwe are food insecure. Only last month, the World Food Program supported 860,000 people with food and cash assistance.
42% yevanhu vanogara mumadhorobha inoda ruyamuro rwezvekudya. Mwedzi wapera, WFP yakayamura vanhu vanosvika 860,000 nezvekudya pamwe nemari yekutenga zvekudya.
Muzvari Maria vanoti WFP iri kutsvaka mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni 44 kana kuti US$74 million kuitira kuti itenge chikafu chinokwanira vanhu vari mudambudziko rekushaya zvekudya kusvika pavanotanga kukohwa muna kubvumbi gore rinouya.
Unfortunately, food insecurity and malnutrition are not problems from the past. Additional investments and resources are required to achieve zero hunger in Zimbabwe. In the first half of 2022, the World Food Program has a shortfall of $74 million.
Mari pamwe nezvekudya zvinodiwa kupedza nzara munyika. World Food Program inoda mari inosvika 74 million kuti itenge zvekudya kusvika pakati pegore ra 2022.
Asi izvi zvinopesana nemashoko emutauriri weGrain Marketing Board vaNixon Kanyemba, avo vanoti nyika ine chikafu chinoikwanira kusvika gore rinouya panotanga vanhu kukohwa.
Yes, yeah, they can resubsidize.
Hongu nyika ine zvekudya zvinoikwanira.
Asi patabvunza vanyemba kuti sei masangano akaita seWFP achiri kupa vanhu zvekudya kana nyika ine chikafu chinoikwanira, vakanyemba vati havakwanise kupindura mubvunzo uyu vakati titaure nevakuru mubazi rezvekurima. Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanotiwo nyika ine zvekudya zvakakwana, asi dambudziko riripo nderekuti chikafu chacho hachisi kupiwa munzvimbo zvakaenzerana.
Ndataura paekuganga reception kana kuti kufaradzirwa kwakafana kuti chibata hachina kushota kana kuti hakuna kushota, asi kudya kwaenda kure navanhu.
VaZakaria vanoti vagari vemadhorobha ndivo vangade ruyamuro rwezvekudya nekuda kweupfumi husina kumira zvakanaka, sezvo vanhu vasina mabasa uye vawandisa mumaguta. VaZakaria vashorawo vanhu vanongotarisira ruyamuro ivo vasina zvavari kuita.
Zvimatauni kazhinji zvimatauni mamusingae kutariswa kuti vanhu vari kudya here zvakakwana here mumatauni imomo. Iyi tangova nyaya yekuti ikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, saka vazhinji vavoshaya mabasa uye vakuti vanhu vakawanda vatinda vakumisha vachifunga kuti akumadhorobha kune mabasa kana zvakadaro. Vanhu vowandisa mumadhorobha muya, mabasa aya oshaikwa, vanhu vonzwa nzara. Vakadaro vanoda kubatsirwa kunyanya-nyanya, vanhu vanoda kubatsirwa kuti vagone kushanda kuenda kunozviitira nemaoko avo, kwete kumirira kupiwa.
Sachigara werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepijiti vanoti kuti nyika igare ine zvekudya zvinoikwanira, varimi vanofanirwa kurima nemadiridziro kwete kumirira mvura yemudenga chete.
Dambudziko redu riri pakuramba tichitarisira mvura yemudenga. Hatifaniri kunge tichitarisira mvura yemudenga mwaka wega wega, asi kuti tinofanira kuudza homwe yemari inoita kuti mumadhamu awedzerwe munyika.
Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima vaBenjamin Kwenda vanotiwo nekuda kwekuti mvura yave kunaya zvakasiyana nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, varimi vanofanirwa kurima mbeu dzinokurumidza kuibva kuitira kuti nyika ive negoo rakanaka nguva dzakawanda.
Asiwo zvakare zvafananawo nekuda kwekutiwo kunewo nyayawo zvakare yekanya chenji iri kuitika apa tinenge tichitaura kuti no pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kushanduka, kushanduka kwemamiriro ekunze. Takukurudzira varimwe ndechekuti asi vanenge vaakudzoka pambeu dzinonyanya kuita mamedium maturity variety.
Munyori anoona nezvekurima muMDC Alliance vaAlan Makham vanoti chinoshamisa ndechekuti bazi rezvekurima rinopiwa mari yakawanda pabhajeti yenyika, asi zvinozobuda pachena kuti mari yacho haishandiswe nemazvo. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko avo muzuva ranhasi rekrisimusi, Pope Francis vakurudzira veruzhinji pasi rose kuti vave nemwoyo yakasununguka uye kuzvipira kutaurirana senzira yekupedza magakava nekusawirirana kuri kuitika pasi rose. Pope Francis vadoma nyika dzinoti Syria, Iraq neYemen senyika dzine kusawirirana kwakanyanyisa izvo zviri kukonzera kutambura kwevanhu munyika idzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo vakashanyira nezuro chipatara chevana vadiki vachiona vana ava avo vasina kukwanisa kuenda kunotamba zororo rekrisimusi navabereki vavo. Kushanya kwakadai kwakaitwa navaBiden kunogara kuchiitika munhoroondo yevatungamiri veAmerica, sezvo vachitora mukana uyu wokuona vana vanenge vachirwara vari paChildren's National Hospital iri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndi ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka sezuva rekisimusi kudai kunge tiine hurukuro naPastor Rebecca Makai avo vachange vari kutiudza kuti zororo iri rekisimusi rakakosha sei. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kereke yavo inonzi chii uyezve kuti vachange vari kubatei pazororo iri rekisimusi yanga iriko nhasi.
Kereke inonzi Praise Covenant International Church. Kwatiri Christmas inoreva nguva yekufara nekutenda Mwari tichirangarira rudo rwakaitwa naMwari pakati pedu kuti titatadza semunhu. Kana tichidzokera kushoko raMwari tinoona muna Genesis chapter 3 munhu achiwa pamberi paMwari totarisa Bhaibheri soko raMwari rese ukatarisa chimwe chete chinhu chachichiedza kugadziriswa naMwari kuwa kwakaita munhu kuti adzokere panzvimbo. Asi kukuzoona muna Mateo Mwari vatirangarira mwanakomana Jesu Kristu achiberekwa Mwari vauya vari mumunhu panyika. Ndozvatiri kupembera kuuya kwaMwari vari mumunhu ndiyo Christmas.
Tichiona kuti pasi rose riri pasi pedenda recovid-19 munenge muchipembera sei zororo iri sevatendi?
Kupembera kwatinoita kurangarira rudo runa Mwari kunyange zvakaoma, kunyange zvichirwadza. Mwari unoti handikusiyei. Mwari anoti munyama muchirarama ndinemi, mukufa ndinemi. Chinhu chinonyanya kutifadza kuziva kuti kurarama kana kufa Bhaibheri soko raMwari rinotisimbisa kuti takapuwa upenyu husingaperi. Saka tinorarama tiri muno munyama, tichararamazve kunyange dai tikafa. Asi nguva yekunyaradzana nevamwe vedu tichipanana masoko ekusimbisana ekuti rudo rwaMwari rwuripo kunyange dai tiri pano, kunyange dai tatama kubva pano. Nevakatitangira tinoramba tichikurudzirana kuti ngatirangarire zvakanaka zvavakaita. Tichinoziva kuti soko raMwari rinoti kurarama ndishi asi kufa kupfuma. Saka naizvozvo inguva yeChristmas yekusangana chirakidzana rudo nekunyaradzana nekusimbisana uye nekutaurana mashoko tichipanana zvipo nguva ino yekunyaradzana nekufara.
Imi nemhuri yenyu nhasi maitamba sei kisimusi pasi pecovid-19 apa?
Isu semhuri takaona kuti regai tingomboramba tiri mhuri nekuda kwecovid-19. Hatina kuda kuti tikoke dzimwe mhuri kuti tisangane. Tangoshaiwa regedzai timbopembera tiri toga semhuri. Kwakuwanawo nguva yekungoungana navana semhuri kuti tichingopembera tichirangarira rudo rwatakaitwa naMwari kusvika Christmas yapera. Tinenge tichipembera nekufonerana nekutumirana masoko emufaro. Vanokwanisa kupfuura vachidonhedza zvipo vanenge vachiita saizvozvo. Hasini kuda kwecovid handizvo zvatinosiita zvedu makore ese.
Mangwana muchange muri kuenda kukereke here kana kuti zvasiyana pasi penguva iyi yecovid-19?
Zvatisiyane hazvo, uye kuti tangoti tipo vanhu mukana wokuti vave nemhuri dzavo. Asi svondo tinenge tiri pamwe chete tichiungana nenguva dza11 mangwanani kusvika nenguva dza1:30 masikati.
Mungave neyambiro here yamungada kupa vanhu pasi rose panguva ino yekisimusi?
Yambiro yangu ndinoti ngatichengetedzei zvatinoti pachirungu kuzvisanitaiza. Ngatichengetedzei kupfeka mamaski panoda kupfekwa. Ngatingochengetedzanai. Kana wanzwa usiri kunzwawo zvakanaka, gara mumba. Kana wanzwa kuti ndofunga miri wangu wasikuita, ingoitawo zvekuita vamwe kungonatirawo nekungotsvagawo mishonga uri mumba uchingozviprotektawo nekuprotekta vadikani vako.
Vanenge vachida kunzwa nezvekereke yenyu vanokuwana ipapi?
Kereke yedu inonzi Praise Covenant International Church. Tinowanikwa pa285 Dale Street, St. Paul, muno muMinnesota. Tinosangana nenguva dza11 chipedzana 1:30 musi wesondo wega wega uye mnogona kutuwana pa website yedu inoti www.pcinchurch.org.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti muve nekisimusi yakanaka.
Ndinokuchingamidza vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachoto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsigwa nemutungamiri weMDC Alliance, Advocate Nelson Chamisa. Tinokuchingamidza nemufaro vaChamisa muchirongwa chino.
Tinotenda.
VaChamisa, pane mashoko ari kutenderera mumaWhatsApp group anoratidza kuvhiringwa kwemisangano yenyu pamanga muchipinda mumatunhu muchisangana nevatsigiri venyu. Zvii chaizvo zvanga zvichiitika?
Zviri pachena kuti kwese kwatanga tichienda vanotitya vanga vachirohwa nemuchibuchu vachinzwa mudumbu vachigomerwa semo remusoro. Tatinoto tukaungana mapurisa maroadblock anenge ari kutangwa kunge ZANU-PF mayouth nemadzimai vachibatanawo nemapurisa aripamuyotoro. Kana ndozvatati chiona zvichiitika nika mese kwa 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 kwa.
Pane mashoko akaburitswa nemapurisa ekuti bato renyu rinongotaura kuti riri kurwiswa nevatsigiri veZANU-PF parinopinda kumaruwa, asi harisi kumhangara nyaya idzi kumapurisa. Ichokwadi here chivachamisa kuti sebato hamusi kumhangara mirijonga dzinenge dzaitika kumapurisa?
Kuna ungaenda kunomhangara here kune muparanzo? Kana uchienda kuzvimbo unowana munhu ari kuparanza, ungaenda kunomhangara kune munhu ari kukutanganisa. Iwo vakomana veZANU-PF vanenge vachitoshanda pamwe chete nemakunda, saka tichida kutoenda kunomhangara pachinhu chavaona chichitika topedza nguva toita kunge vanhu vakapusa. Kazhinji zhinji mungatarisa nyaya yakaitika kuvana Mutare yekuti vanhu veZANU vakanga vakaisa maroadblock, vanhu veZANU vakaridza kuti vanhu veZANU ndo vakatikanganisa, hapana kana chakaitwa nanharisana kuti zii. Saka tei tichipedzerei kunguva.
Bato renyu vaChamisa rakachema-chema zvikuru musarudzo dza2018 richiti dzakabirwa neZANU-PF. Rwendo runo mune urongwa here wekuona kuti vhoti yemuna 2023 yachengetedzwa?
Zvino takatanga ndochakachenjedza mugoma. Hatichatendi uye hatichabvumi nyaya yekuti vanhu vachete vanofunga kuti kuba kune pundutso, vanofunga kuti utsotsi hune dura, vanhu vamwe chete vanofunga kuti ugevha unoripa. Hakuna zvakadaro, hatichatendi izvozvo. Ike zvino tinosvitana pamvura yacheka makumbo. Kana munhu achinge apira sarudzo, hakudyi rinopisa. Izvo tinotaura tichitaura isu tinoda zvinhu zverunyararo, asi hatizobvumise masosi kuti ange achienda kunovaka dura, dura rakazara nemanyeya, dura rakazara ne
vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino vanoda kunzwa kwamuri imi vaChamisa kuti chii chaizvo zvamuchaita kuitira kuti vhoti iyi ichengetedzwe.
Tingazama here pane mufambi here unotaura mastrategies aanawo kana maplan aanawo kana tichinge tichiteerwa neivo vanhu vanoteerera? De kungoti vatsigiri chete vanoteerera, taivapaka. Asi pane vanoteererawo vasiri vatsigiri vanotova vaparenzongo, ivo varakashika. Saka hai isusu tine urongwa, kana urongwa hwati hunchazoonekwa hatitauritaurizi dzakawanda. Urongwa hunoitwa hautaurizi.
VaChamisa, kune vanhu vakawanda vakamirira shanduko vanoti makore awandisa MDC riri bato rinopikisa uye richitadza kutora masimba ekutonga nyika. Chii chachinja rwendo runo vaChamisa chinokupai pfungwa dzekuti muri kupinda panyanga musarudzo dza2023?
Chachinja pari zvino ndechekuti tabvisa nyaya dzemapato, tava kuenda kumacities. Ndosaka makazatataura nyaya yecities convergence. Ike zvino takupinda action kureva kuti vagari ndovavari vanhu vomuZimbabwe sezvatakaita panguva yehondo, kuti munhu nemunhu zvanga zviri zvebato, zvanga zviri zvenyika, zvanga zviri mugari, zvanga zviri zvemunhu wese. Ndopatadzokera ipapo. Saka haitiri nyaya dzeMDC zvakarekare. Isusu tanangana nenyaya munhu wemuZimbabwe ndiye ane simba. Tobatana pamwe chete, toita mumwe nomumwe chirikiriki, mumwe nomumwe paanogonga ese totandura nyika yedu. Hapana anotipira, hakuna anogona kubudirira, hakuna munhu akambogona kukunda nguva inenge yakwana neshanduko inenge yakwana.
Pane gakava riripo mumapato ose ezvematongero enyika pakati pevechidiki nevakuru. Vechidiki vachiti vakuru vanasoro jena ava ndivo vauraya nyika pamwe neremangwana ravo. Izvo zviri kupa kuti vechidiki vati kune vakuru tipeiwo matomu rwendo runo tigadzirise remangwana redu. Imi makatadza kuita penyu kwemakore makumi mana apfuura. Generational conflict iyi vachamisa muri kuibatawo sei kuitira kuti mupinde musarudzo dzemaprimary vechidiki nanasoro jena vakabatana?
Isu takataura tikati mumacandidates umu tinoda anonzi macommunity consensus candidate kana candidate anobva mucommunity anobva kuvagari kumacitizen. Yatova muono mutsva vaitova mabatiro matsva. Asi nyaya mukutaura nevari kutsumuka vari kutsamuka inyaya yekuda intergenerational consensus, kureva kuti vanhu vanofanira kutaurirana sovanokuonesana nokugumirana kuti toita sei kuenda mberi. Totendawo vakabata pano vakabata navapizera tochitiwo vechidiki wamukana nekutora dzaya nokuti vaingesi kushandura nyika ichienda mberi. Ndo zvakaita kuti rusununguko rwuye, ndo zvinoita kuti shanduko iuye, ndo zvichaita kutiwanika mupinda. Saka anombova neliberation consensus tavatichinda mberi tiene etransformational consensus kusandura nokuvandudza nyika yedu. Ndozvinhu zvatakufanira kuti
tinokutendai nekuva nemukana wekupinda muchirongwa chino uonekai zvenyu vateereri vestudio 7.
Tinotenda zvikuru. Mwari ngavakuitirai zvakanaka, muve nezororo rakanaka, Mwari vachikuchengetai, muve nemufaro. Hakuna chinhu chinokunda mufaro nokudanana. Rudo, rudo, rudo runobhadhara.
Avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance Advocate Nelson Chamisa vachitaura pachirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Yasvika nguva yekuti timbokatanura mabhachi kuti tipinde mudariro tichitamba chimbo chine mukurumbira musi wekisimusi, Feliz Navidad kana kuti Merry Christmas.
Navidad, Merry Christmas. Mumanzi watakuridzirai nhasi musi wekisimusi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vatadza kutamba zororo rekisimusi yavo zvakanaka nepamusana pekushaya mari. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika. WFP ichiti vanhu vemuZimbabwe vanoda rubatsiro, asi dzimwe nyanzvi dzichiti Zimbabwe ine chikafu chakakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com.
voashona.com. Musakanga nogara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena munguva ino yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vadzigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.